mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangbanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189.
Zvichemo zvemanesi, zvichemo zvemitenye, zvichemo zvinoda kuadreswa nehurumende. Hapana mamwe maitiro kana mumwe mukana unokwanisa kupedza dambudziko iri kunze kwekugara pasi. Isu vashandi nehurumende totaurirana.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Tinoona vauyi vakaita semachina vanobva vatimomotere muminda yedu yekucherwa kwekucherwa. Isusu hatiko, saka taakudzokera kunyaya yatakati maBritish anga achikanganisa. Ende tousivira kuona kuti when other people talk, let us listen.
Mabishop ekereke yeAnglican anoti hurumende inofanirwa kuteerera kwete kuita zvehasha kana ichiudzwa zvinorwadza vanhu.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Donald Trump vanotambira zviri pamutemo kudomwa nebato ravo kuve mumiriri waro musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri 6,292. Nezuro vanhu vanoita makumi mana nemumwe 41 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi matatu nevasere 38 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vatatu vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika zana negumi 110. Bulawayo ndiye inotevera nevanhu makumi matatu 30 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevasere vakafa neCOVID-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu negumi 5,010. Vanamukoti vadarika mazuva makumi manomwe vachiramwa mabasa pasina chati chaiswa pa nehurumende patafura pane zvavari kunyunyuta nazvo, zvinoreva kuti hapana chashanduka pakuramwa mabasa kwavo. Zimbabwe Nurses Association inoti haisi kuzoneta mukurwira kuti hurumende ivawanise zvikwanisiro zvakakodzera. Sangano iri rinoti rinokatsamadzwa kuti hapana change chati chaitwa nehurumende kugadzirisa gakava riri pakati pavo nevashandi vayo. Sangano iri rinotiwo nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa dzisati dzawaniswa zvekupfeka mukuzvidzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 uyewo mihoro inokodzera. Studio 7 haina kukwanisa kubata vachiwenga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuru ya itwa na Jonga Kandemiri wa Studio 7 ni mtungamiri wa Zimbabwe Nurses Association wa Enoch Dongo pamsoro penya ya iyi.
Tamba iyo yanga echi taura kuma members edu wa Zimbabwe Nurses Association wari ku strike kusanganisira ne wari kumabaza. Washoma wari kukwanisa kwenda kumabasa mamiriro akaita zvino pari zvino kuti hurumende haisati yauya ne offer pa table hurumende ichakanyarara zvino hazvisati zvamira zvakanaka uye tsamba iyo yanga ichitsinira zvakare kuti zvichemo zvemanesi zvichemo zviri genuine zvichemo zvinoda kuadreswa nehurumende hapana mamwe maitiro kana mumwe mukana unokwanisa kupedza dambudziko iri kunze kwekugara pasi isu vashandi nehurumende totaurirana panyaya mbiri dziripo dzinova dzakakosha pari zvinezvi inova nyaya yemari nenyaya yemaPPEs kuti maenvironment emuzvipatara agadziriswe takatarisana nedenda reCOVID-19.
Mune tarisiro here yekusangana nehurumende muchigara pasi kuti muzeye iwo matambudziko kana zvinyunyuto zvamuri kusimudza mugwaro renyu iri?
Hatina choice. Hurumende haina choice. Isu vashandi hatina choice yekusagara pasi kuti tikurukure nyaya yatakatarisana nayo. Tese tinofanira kutogara pasi nehurumende nesu vashandi totaura nyaya yemari nenyaya yePPE. Izvi hazvina mamwe magadzirisiro azvinokwanisika kuitika pasina kugara pasi vashandi nevashandirwe tichikurukura kuti tigadzirise mamiriro ezvinhu muzvipatara medu. Ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza gakava riri pakati pevashandi nevehurumende vezveutano neiyo hurumende.
Pane vari kuti imi sevana mukoti hamusi kunzwawo here tsitsi nekurwadziwa nezviri kuitika muzvipatara nekuti muri kuita sekunge musina hanya?
Avo vanotaura kuti vana mukoti havana hanya nevarwere kana kuti havana tsitsi vanhu vari kungotaura vari mucomfort zone vakagara mudzimba dzavo dzinofefetera dzinotonhorera. Vanhu vasiri kutaura vachiziva zviri paground. Ukasvika muzvipatara medu ukaona mukoti achishanda achitarisirwa kuti ndaabate murwere asina zvekumudzivirira kutenda rakadai nerecovid rinouraya kudai, iwe woenda kumba kwako kwaunofefeterwa uine mari yekutenga sanitizer, uine mari yekutenga mask, uine mari yekudisinfekta kumba kwako, uine mari yekutenga sipo yekuti ugeze maoko mukoti asina. Ugoonekwa iwe wechitaura kuti mukoti haana tsitsi. Asina tsitsi pakati pamukoti newe ndiani? Unoda kuti iwe mukoti aende agonobatira chirwere, agorwara, agoponzera chirwere kuvana vake nemhuri yake, agofa echiitira tsitsi ani? Iyeye muhiye anotaura izvozvo ndiye asina tsitsi nevana mukoti, ndiye asina tsitsi nevana vezimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri wezimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachange vakamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro Maneru vakatambira zviri pamutemo kudomwa kwavakaitwa nebato ravo. Izvi zvakaitika kumuzinda weWhite House. VaRegis Charumbira vebato reZANUPF vanoti maonero avo ndeyekuti vaDonald Trump vanokwanisa kukunda musarudzo dzemunambudzi sezvo zvavari kutaura nhasi zvekumutsidzira upfumi uye nekutaura kuti zvido zveAmerica ndizvo zvakakosha zvinokwanisa kuvabatsira. Vakawanda dzokora veMDC Alliance vanoti vange vakaterera zvakanyanya kuurongwa hwavaTrump sezvo zvinotaurwa panguva yakadai zvichizokwanisa kunyudza kana kukwiridzira vanenge vachikwikwidza musarudzo. regai tinswe urukuro ya ito wana Marvelous Mshlanganya uye we Studio 7 na vacha rumbira ve ZANPF na vata wanda chokora ve MDC Alliance nezhenya iyi. Totanga kunzwa kubaku na vacha rumbira.
America, whether diwa Trump kana diwa Biden, foreign policy yao, aishi nji maira nukuti chishirikita kutimbabwe. Especially effective kuti foreign policy yao yaka chakitapa land reform. Ndiyo pani problem yaka itika ipapo saka. Tozo mbona ibiliye kuti kana wakaramba wa chiti kutimbabwe kune ma human rights. Asinyani kushinja foreign policy ya wono kuti unenga we nandi asuchinji foreign policy uko America as far as is content.
Mm-hmm. Kuwa jokora imi maka mirra MDC Alliance pane zvirikuta urwa na Trump muno zvona si
imi pane chinhu chimwe chete chandino chandanyanya kuyemura uye chinobva chandipa manyukunyuku kunyange zvazvo ndisiri munhu ano supporta ma Republican. Vatrump vane nyaya yavanotaura yeAmerica First. Vanoidzokorodza vose vanouya vachitaura vanenge vachitaura nyaya yeAmerica First. Totaira kuti dai zviro zvinoitwa nyika dzese, zvinoita nyika dzese kuti vanoisa nyika dzavo pamberi, voisa vanhu vavo pamberi, voitira vanhu vavo zvinhu zvakanaka zvatakaona zviitwa navatrump for the past 4 years. Ndinoshuvira kuti dai zvirizvo zvinoitwa panga kunyika kwedu kweZimbabwe kuti vanhu vanotaura kuti Zimbabwe First vobva varevesa zvirizvo zvinoitwa.
Tombodzokera kwamuri vacharumbira taona vaTrump vachitaura panyaya yeupfumi hwemuno muAmerica uwo pari zvino uri kumawere manzwa sei pane zvavataura.
Azindi vaTrump vanga vachitaura vachitaura even vachitorera pamwana wavo mukana Ivanka. Vangu mereji yao yanga ichikoneka na nea Ivanka mwana wavo mukana atanga kutaura. Vachitaura nyaya kuti party ya Democrat yaka abura ya America. Payaganga ichitonga ipo pavakapinda pane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvakaita kuti America ive the dream of America kusikana kwayaita in the past. Vachiti ivo vane zvavakaita zvakawanda zvakaita kuti vadzose ufumi hweAmerica muAmerica. For example, nyaya yeNAFTA Obama akaspreada ufumi hweAmerica kune dzimwe nyika. American companies mazhinji anga avhagwa makambani mazhinji avhurakuna naChina. Trump ari kuti pandakauya ndakauya ndikadzima zvese izvozvo ndikabhunya zvese izvozvo ndikadzodzera mabasa muAmerica. Ike zvino America yakubhuma economy nenyaya yekuti ndakauya ndikachinja pamapolicies akanga aisiwa aiuraya nyika. Of which ndinozvikudza zvinoitwa na President Trump. And I think vachahwina nebiga margin than yavakahwina before.
Vata wanda jokora na va Regis Charumbira vanga vari muhurukuro yange chikokerwa na Marvelous Mshlanganya uye we Studio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches Richard Amsangano waro wegore kana kuti 2020 General Assembly mangwana mugovera. Tabata mnyori we Zimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Mtata, kutivatuze pamsoro pe Musangano uyu.
Gorerino 2020 Musangano unenge wakatarisana ne nyaya dzakati wandei yekutanga. Unenge wakatarisana ne chinecho kuita nebumbiro remutemo we Zimbabwe Council of Churches pane mamwe ma improvements ari kuitiwa. Chechipiri unotarisa pamusoro penyaya yema reports anopiwa ne secretariat uye zvanopiwa ne board. Chetatu unenge une address ya president we Zimbabwe Council of Churches. Chechina inenge ine nhau dzakabvumiranwa mu assembly yapfuura ya 2018 dzimwe dzacho dzine chokuita nenyaya yekuadopta yatingati inclusion policy inotarisira pamusoro penyaya yezvinhu zvakaita sekuchengetedzwa kwevana madzimai vakaremara nevamwe vanhu vanosundigwa kunze kwema societies.
Pane gwaro rakabudiswa ne Zimbabwe Catholic Bishops Conference ra isho ra urumende pamsoro pezvekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Iko zvino ndine gwaro iri futi rabudiswa ne Anglican Council of Zimbabwe. Nyaya yezvemamiriro akaita zvino munyika muchaikurukurawo here pamusangano mukuru uyu?
Chimwe chezvakatarisana nayo inenge yakatarisana nemamiriro akaita nyika. Uyezve kuti se church chii chatingaita, saka pakupedzisira inowanza kubudisa yatingati position yekereke yemachurches ese iwawa kuti anotarisa kuti achashanda sei mumakore maviri anotevera. Saka acha adopta strategy itsva 2021 kusvika 2023 strategic plan itsva Zimbabwe Council of Churches vawande.
Munyori we Zimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare ne Studio 7. Zvichikadaro, musangano uyu unouya mushure mukuburiswa kwegwaro reAnglican Council of Zimbabwe rinotsigira mashoko eZimbabwe Catholic Bishops Conference ekushora hurumende pamusoro pezvainoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu. Hurumende yakaramba mashoko aya. Sachigaro veAnglican Council of Zimbabwe, Bishop Reverend Dr. Ignatius Makumbe, vaudza Studio 7 kuti hapana kubudirira kungaitika kana vanhu vasingataudzani. Vati kereke yavo haisi kufara nezvinhu zvizhinji munyika. Tichienda pamepo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vange vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Tabata Bishop Makumbe kujitunze zvizhinji.
Zvinhu zvakawanda zviri kungoitika munyika medu, uye nemhinduro yakapiwa nehurumende kugwaro rakanyorwa nevamwe veRoman Catholic Church. Zvinenge zvakatiratidza kuti ndofunga munyika munomu tiri kupesana pakuti vamwe vari kuti tine crisis, vamwe vachiti hatina crisis.
Chii chamakashora pamhinduro yakapiwa nehurumende kugwaro reZimbabwe Catholic Bishops Conference?
Ndingati hangu kushora, asi takada kuti tijekese kuti zvirokwazvo munyika munomu tine crisis, uye kana vanhu vachitsiudzana kuda kukuita tikorekitane. Saka kuzotaura tine hasha isusu sechechi hatikurudziri izvozvo.
Imimi seAnglican Council of Zimbabwe munoti kuhurumende uye nikuru zhinji rwevanhu muZimbabwe?
Sezvatakanyora tichitaura kuti hurumende yakataura kuti inodavira kuti voice of people is voice of God. Saka kuteerera vamwe vachitaura chinhu chakakosha, zvinounza budiriro. Kuvana veZimbabwe tinongoti ngatitambei tichizama kuti titaurirane, nokuti pasina kutaurirana hapana budiriro inouya, we nobody is going to benefit.
Tinoona zvekuti vakuru vemakereke vanoita sokusawiriranavo panyaya iyi, vamwe vachiti zvinotaurwa nehurumende ndizvo zvechokwadi, vamwewo vachiti aiwa pane zvimwe zvinofanira kugadziriswa. Izvi zvimunozvifambisa sei sevanhu vemakereke?
Mumwe noumwe ane kodzero yokuita mafungiro ake, and we don't blame them, ndo maonero avo. Asi tinongoshuvira kuti tiite engage, titaurirane, tionesane kuti nyika yedu iri mudambudziko. Saka vane maonero avo hativashori, ndo maonero avo iwayo.
Chii chamunoda kuona nae Bishop Makumbe, chii chamunoda kuona chichiitwa pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Isusu tinoshuvira kuti chinhu chinonzi uhori chibviswe pakati pedu. Tinoshuvira kuona maresources enyika achishandiswa kubatsira vana veZimbabwe. Tinoona vauyi vakaita semachina vanobva vati momoteere muminda yedu yekucherwa kwekucherwa, isusu hatiko. Saka takudzokera kunyaya yakati maBritish anga achikanganisa. So we are not hit with such scenarios. And the tosi vira kuona kuti when other people talk, let us listen.
Pane dano ramunoda kutora here kubva pano takatarisa mberi.
Dano ratoda kutora ndere kutoita engage the powers that be. Kuti titaurirane. Nekuti tikasataurirana hapana chinobuda. Saka damu ratinoita ratinofunga kuti tingarambe tichiita ndokungoramba tichingogogodza pamakoya pamukova yavo kuti uyai titaurirane maonero atiri kuita zvinhu ndeaya zvatinofunga kuti zviitwe ndeizvi.
Avo vange vari sachigaro veAnglican Council of Zimbabwe Bishop Ignatius Makumbe vari parunare kuHarare neStudio 7. Chovambo tarisa zviri mapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti vakamborwa hondo yerusununguko kana kuti mawo veterans vari kuronga kuitavo banga ravo pamwe nekuva nemigodhi yavo. Mufinancial Gazette mekare gavana veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanoti mari zhinji yekunze kana kuti foreign currency iri kutengeseranwa pamusika mutema. Vamanguja vanoti pakati pezvikamu makumi manomwe nemakumi masere kubva muzana zvemari yekunze iri kutengeserwa pamusika mutema. Kuroniko rinoti umwe muzvinda bhizimisi anotenga goridhe akabirwa makumi maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica US $20,000 nevanhu vakasvika pamba pake mumusha wegwavalanda vachiti vanobva kuZimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti vaida magwaro anomupa mvumo yekuita bhizimisi rezvemigodhi. Vakamupinza mumotikari yapo vachiti vari kuenda naye kuLuveve Police Station ndokumusiya vamukanda pane chimwe chisango vakaenda negoridhe rake. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Namukoma Jonga akandemira, namukoma Blessing Zulu. Hani ndinongopa kutenda nechirongwa chamotiita cheStudio 7 ichi. Ndine zvinhle zvangu pasouth apo.
Maskura sei vashamara veStudio 7. Ndinoitwawo mudharatuku. Ndiri kuCape Town kuMamasbury. Ndokumbirisawo kuti munditaurire kuna vatafadzwa mugwadi avo vanoti Samuel Mudenga akasungwa ari mukati. Ava mai avo vakagara 7 months. Hurumende iri kutonga zviri kujekerere. Ko uyo anonzobhedhaya mwoyo ari kupi? Ngaasadaro murume. Taimbonzwa vainzi vaenergy mutodo achidai. Ezvino hatichambonzwa kuti vapenyu kana kuti vakafa kana kuti vakatiza. Handichatombozivi. Tibetserewo chaizvo kuti vamugwadi mangwana ndivo vachange vari padambudziko iro.
Mamukase vashamarari veStudio 7 vana mukomatanonoka wange, vana Blessing Zulu, vana Sisimave nevamwewo vose vandasiya. Ndoda kutaura pamusoro pewoyo unonzi mugwadi uyo. Mugwadi shosho unondishungurudza chaiwo chaiko. Hana mukano mugwadi. Ndekushaka chamunorambira muchimuti ataure paredi. Asi momunyengerera chii? Monyengerera rose kwane. Hamunoti munhu anorasika uyo. Haana kana mashoko. Zvese zvaanotaura zvisina kana mberi neshure. Unoti hei hakuna kudzvanyiriri. Hakuna chii zvinhu zvaanongoona iye nemeso ake. Sadero nekuti iye nemhuri yake anodya vachiguta. Kuviga vumbavha nekuti iye unodya vachiguta. Sadaro kozoti avo vanhu vekwaguta ava vari kuchema kuti kwa tafa nezhara havasati vatanga. Anenge ane zhara chai chaiye momuna nezviito. Actions speaks louder than words. Kwetongoti tafa nezhara kwai panonzi ngatichitaurai nezwi rimwe vane vakatizi. After that woti tafa nenzara tafa nenzara havasati vatanga. Zvimwe zvine maticha anoti kwai hatihori mari inokwana. But munhu achimuka achienda kubasa havasati vatanga haya pisa chaiko chaiko namo vachatanga kufambira nyaya dzacho aizvizvi vachigere ya handino mudzura pano pa South Africa
makadiko muri Zimbabwe ndinomukwazisa ipano pa Studio 7 madeko neano akanaka chanomuzivisa hii vana veZimbabwe patakabva tichitambura kure mutwaro unorema wava kusvika hapana chisingagumi Herodhi chaiye waishungurudza vanhu nyaya yebhaibheri inotitaurira zvose kuti hapana chisingagumi chakanyaipa Herodhi chaiye wakauraya nevamwe akauraya aifunga kuuraya Jesu saka ivo zvichizivai kuti zvose ndozviri kuitika hapana chiri kuitika panyika pano chisina kumbobvira chaitika asi kuti Mwari unoziva vanhu vake mutwaro unorema wava kusvika patavari kuno tava kudhuze vana veZimbabwe tirambe takashinga chaizvo saka tinokuzivisai hama dzaMwari kuti vose vari kutambura Mwari unozviona zvose zviri kuitika Mwari unozviona zvinganonoka hazvo asi zvinosvika chete
nguva yaSmith ini hangu handina kuzviona vhose ndanga ndichiri mudiki saka ndina nhoroondo yazvo inini pachangu asi kunzwa vabereki vachitaura inini ndichizozviisanganisa kudai ndiri kutoona kuti nguva yaSmith yacho zvazvitori nani zvazvakanaka nekuti zvaiitwa ipapo zvazviri zvekukondirora vanhu kuti vanhu vaite vanhu kwavo kwete izvi zvatiri kuitirwa nezanup f nguva yemunangagwa iyi yatosiyana nenguva yaSmith vana Smith vaivaya vanga vasingashungurudzi vanhu asi vaiedza kuda kutora kudzora vanhu kubva muhumbengo hwavanga vainawo vachiudzora mukuva munhu right zvakaita kuti munzimi michitorai nyika yenyu imi mukati tiri kuitora kuti tisununguke haiwa yakatotorwa kuti tisungirirwe nekuti kwatatiri chaikoko ndoko wakokapfava mararamiro atakuita ano akaipa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Chema munda kambo kanobva kuna Alec Macheso sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189 sangano rezimbabwe nurses association rinoti nyengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa mabhishopu ekereke yeanglican anoti hurumende inofanirwa kuteerera kwete kuita zvehasha kana ichiudzwa zvinorwadza vanhu vadonald trump vanotambira zviri pamutemo kudomwa nebato ravo kuve mumiririri waro musarudzo dzemutungamiri wenyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka